tinoona fourth of July riri zuva rakakosha chaizvo kune zvizvarwa zvemunomu zvemuunited states of america nevamwe vose venyika dziri kunze kweamerica vanopemberera rusununguko kubva kuunhapwa hwaibva kunyika yegreat britain tichitarisa mamiriro akaita nenyaya yetangoti yecolonialism tinoona kuti inhau yakarambwa nenyika dzakawanda pasi rose saka zuva iri rinopembererwa nenhau yekuti vemuno muamerica vakaramba michero yavaipiwa negreat britain vasingakwanise kutaurawo pamusoro pezvematongerwo ema-13 colonies aitungamirirwa negreat britain uno kumaryland kwandogara yaive one of those 13 colonies asi vanga vane yavaitsutsumwa vachitaura kuti ndo inonzi taxation without representation zvekare vanga vasingade kuti vange vari pasi peutungamiriri hweroyal family yegreat britain saka zvinhu zvakakosha kuti nyika dzose dzive nerusununguko
totarisawo iro rusununguko muamerica muri kuona vana veamerica marudzi ose vari kukwanisa here kunge vachiratidza kupembera kwavo nekusununguka kwavo
tichitarisa zviri kuitika muamerica munomu tiri kuona kuti vana vose vemuamerica vanobatana panguva imwe hationi pane makakatanwa kana kuti panive kudhonzerana pamusi iwoyu tinoona nekupemberera kwavanoita kwakasiyana-siyana kungave kuita mafireworks kuita mafamily reunion kuita mabarbecue vachicherechedza vanocherechedza vakabatana chaizvo vachikoshesa zuva iroro saka ndinotiwo kune nyika dzakasiyana-siyana dzakawanawo rusununguko zvakafanana kuburikidza nezimbabwe nyika yedu yechizvarwa nyika yechipikirwa zuva reindependence 18 April vanhu vose tinofanira kubatana tigopemberera zuva iroro tichirangarira magamba parakateurwa tichirangarira ushingi hwavakaita kurwisa vapambepfumi
zvii zvingadzidzwawo nedzimwe nyika kusanganisirawo zimbabwe pamusoro pekuremekedzwa kwezuva rekuzvitonga uku nokuti tinonzwa vamwewo mune dzimwe nyika kana imwe muzimbabwe vanenge vachita rusununguko rwakauya asi kana muchifunga makasunungura nyika isungirirei tonosunungurawo ikoko
sekutaura kwandaita tichitarisa musi uyu we-4th of July tinoona zvizvarwa zveamerica zvinobatana tinoona zvekare american flag star spangled banner yakatekeshera kwose kwose mumadhorobha mumatunhu munoona star spangled banner yakatekeshera saka naizvozvo ndinoti kuzimbabwe mureza wedu wezimbabwe uya uya une shiri iyaiya yehungwe nemitsara yakasiyana-siyana orange green red black inofanira kukosheswa inofanira kutekeshera nyika yose musi iwoyo tichicherechedza nyika yedu nendarama yayo nezvizvarwa zvayo zvekare nemagamba akatirwira kodzero dzedu akarwira rusununguko kuti zimbabwe ive pairi pazuva ranhasi kuve neutongi wechitema zvekare iri mumaoko mechitema tichiona zvekare ivhu ramo vatema saka zvinhu zvinofanira kukosheswa vanhu vanofanira kubatana kunyange vamapato akasiyana-siyana vane miono yakasiyana-siyana panyaya dzematongerwo enyika pamusi wa18 April vana vezimbabwe vanofanira kubatana vagocherechedza zuva iroro vagorikoshesa vagozvininipisa vari pamureza wezimbabwe
ko iwo americawo zvaingadzidzawo kubva kune vamwewo vari kucherechedzawo kuzvitonga kwavo
america inofanira kudzidza kuzvininipisa inofanira kuziva kuti nyika dzose pasi rino dziri kudzidza kubva kune dzimwe nyika hapana nyika inokwanisa kudzidzisa vamwe mararamiro asi tose tiri kudzidza kubva kune dzimwe nyika zvichienda zvakadaro